Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyika maererano nezvekodzero dzevanhu. Zimbabwe ndiyo yava sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika. Izvi zvinoitirwa kuti Zimbabwe ibvumidzwe kudzoka musangano uyu. Zimbabwe yakadzingwa musangano reCommonwealth muna 2002 ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvakazokonzera kuti vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vabudise Zimbabwe musangano iri. Chikwata ichi chichange chichitarisa basa raitwa nehurumende yava munangagwa mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chati chachinja muZimbabwe, vachiti zvinhu zvinoratidza kunge zvatonyanya kuipa.
Handifungi kuti vachaona zvinhu zvakasiyana. Hapana chambochinja kuZimbabwe, saka handione chichabudirira pekuti Zimbabwe wangadzoserwe kuCommonwealth membership. Hapana chachinja, zvinhu zvabva zvaita worse.
Zvinoreva kuti vanga vasingatarise here zviri kuitika muZimbabwe, kana kuti vanoda kuti vasvike vataure vachiona vanhu vachitaura vega?
Iya, ndo zvinoita mabata international organizations. Vanoda kutumira vanhu wavo vanozouya vachizoongorora kuona kuti ko zvinhu zvachinja here. Ona inhingirike United Nations Human Rights Council inoita inonzi peer review, saka inotumira I think every 2 years. Kwapera mumakore mairi inotumira mumwe munhu anouya kuzoongorora kuti ko zvinhu zvachinja here. But panyaya yeZimbabwe hapana zvachinja. Ingori ndokushanda kwavanoita international organization. Vanoti kwapera nguva yakati wati ngatimbonotarisa kuona kuti pane zvinhu zvachinja here. But sekuziva kwati hapana chambochinja paZimbabwe, saka hatitarisire kuti Zimbabwe ichadzorwa kundiro kuCommonwealth.
Zvakakosha sei kuti Zimbabwe ive nhengo yesangano iri?
Zimbabwe ikuda kuti iwe nechimiro chakanaka. Inofunga kuti ikadzoserwa kuCommonwealth ichazofamba manje ichishambadza munyika dzese ichitiona takadzoserwa kuCommonwealth, zvakuratidza kuti zvinhu zvanaka. Pane kana uri nhengo yeCommonwealth, pane mamwe mabenefits anouya like kumascholarships nezvimwe zvinhu zvakadaro, asi hazvina kunyanya zvazvo kuwanda. Pane vamwe vanhu vane pfungwa dzekuti iyo Commonwealth yacho haisisina basa, haina zvakawanda zvainobatira.
Kudzoka kweZimbabwe misangano iri re Commonwealth kuchashanda sei ngatiti yatambirwa kuti idzokere mu Commonwealth kutambirwa kwayo kudzokera musangano iri kuchashanda sei ipo pachidzi pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika dziri mu Commonwealth macho
Commonwealth kugashira kwa Zimbabwe zvangofanana ne United Nations Zimbabwe imemba inhengo ye United Nations saka hapana zvichachinja ba wanongogashirwa ngekuti nyika zhinji dzeCommonwealth hadzina kuita masanctions kuZimbabwe ka just like in the United Nations saka wachangogashirwa unza mauya chipindai chigarai apa ngatichiita basa redu nyaya yemasanctions handifunga kuti ichanopinda ipapo ba and handifunga kuti Commonwealth ichatiyo bisai masanctions hawana kuzvidaro kundipo wakasangana kuRwanda hawana kutombotaura nenyaya yeZimbabwe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo kwange kwadoka Zimbabwe inoti sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process yazvipira kumusangano pamusoro pemangoda enyika regai ndidzokorore Zimbabwe inoti sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process yazvipira kuita misangano pamusoro pemangoda nenyika dzepasi pose uye ichitevedza zvinodiwa nesangano iri. Sangano reKimberley Process rakaumbwa muna 2003 nesangano reUnited Nations kuti ridzivirire mangoda aicherwa achitengeswa kuti mari yavo ishandiswe munyaya dzezvehondo nekudzvinyirira kwevanhu gurukota rezviwanikwa vaWinston Chitando vanoti chikwata chakabva kusangano reWorld Diamond Council rakanga riri munyika svondo rapera kuti rizvionere mafambiziro ari kuitwa nyaya yemangoda tabata vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu tikatanga nekuvabvunza kuti zvematongerwo enyika hazvipindi here mukushanda kwesangano iri
Kimberley Process very political nechikonzero chekuti inotungamirwa nemagovernments ndiwo anonzi maparticipants masangano akazvimirira oga neWorld Diamond Council maobserver uye zvekare kuti paitwe decision muKimberley Process nyika dzese dzinofanira kuti dzibvumirane yavanoti consensus saka kuti vasvike paconsensus especially pane nyaya dzinenge dzichinetsa saiko zvinezvi pane nyaya yeRussia neUkraine inyaya yekuti inodivide Kimberley Process nekuti nyika ineni imwe neimwe inenge ichitaura zvinoenderana neforeign policy yavo pamusoro penyaya inenge ichitaurwa it's the same nepanga pachidiscusswa nyaya yeZimbabwe marange nyika dzinenge dzine kudyidzana neZimbabwe dzaitaura kuti isusu zvekuti kuri kuurayiwa vanhu kwamaranga hatinei nazvo chatoziva ndechekuti nyaya yemahuman rights haisiri nyaya yeKimberley Process saka inzvimbo kana mukatarisa machair eKimberley Process vazhinji vacho madiplomats kana kuti mafomer diplomats nekuti it's a political field
Vamagu panyaya yemangoda awa anogona kunzi Blood Diamonds sangano iri rinokwanisa kuitei pamusoro pazvo
Ma conflict diamonds achiriko zvakanyanya iko zvinezvi tine problem like Central African Republic ma conflict diamonds iwawo ma rebel movements are very active ende vari kutyora kodzero dzevanhu uye vari kuchera ngoda vachitengesa. Asiwo zvekare pane hurukuro yaamo muKimberley Process yekuti panofanira kuwandudzwa definition yema blood diamonds iwawo, kuti kana madiamonds achicherwa muarea pasina development iri kuoneka muarea imomo, anenge anofanira kuclassifyiwa sema blood diamonds kana maconflict diamonds. Kana madiamonds achishandiswa marevenues acho kufinansa ujinyiriri, madiamonds iwa anofanira kuti anzi maconflict diamonds. Kana panocherwa pacho pachikanganiswa environment pasina zviri kuitwa kugadzirisa nharaunda, kuti kana pakanganiswa nemining vaiti yatingati land reclamation, maenvironmental crimes, ari kunzi anofanira kuti ave maconflict diamonds. Saka idebate ririmo muKimberley Process iko zvino, ndosaka vamwe vaakutanga kugadzira kunzi malab grown diamonds kana kuti masynthetic diamonds. Vari kuti iwo vanhu vaneta nekuramba vachingotenga madiamonds akatsvuka ropa revanhu. Madiamonds ari kucherwa munzvimbo dziri kudzvinyirirwa vashandi ende dziri kusvibiswa environment. Saka vanhu vaakuti taakugadzira edu madiamonds edu mumalaboratory kuti titize blood diamonds. Saka izvozvo zviri kuisawo pressure kuKimberley Process.
Munogutsikana here vamaguru nebasa nemashandiro anoita sangano reKimberley Process?
Ndingati panewo zvakanakira Kimberley Process pakuti yakwanisa kuunganidza mastakeholders ese emadiamonds kuti vataurirane madambudziko anenge varipo, vachitsvaka nzira dzekuti vagadzirise all the problems dziri mudiamond sector. Asiwo hatigutsikani nenhau yekuti isusu semasangano akazvimirira oga, chinangwa chedu ndechekuti vanhu vagare zvakanaka. Kana mining ichiitika, vanhu vanofanira kubhenefita kubva kumining iyoyo. Saka masituations yekuti mining inenge ichiitika ine ini area, uchipinda muarea imomo kana migwagwa chaiyo yekuti usvike kumine haifambiki, hakuna maclinic, hakuna improvement yeeducation, hakuna kana maself-help projects ekuti vanhu vakwanisewo kuzviraramira even apart from mining, kana kuti kana madiamonds iwo achinga apera. Iroro idambudziko hombe riri kutadzikwa neKimberley Process. Saka ndochichemo chikuru chatinacho kuti Kimberley Process inofanira kuti ipromote welfare yevanhu zvikuru sei maarea muri kubva madiamonds.
Avo vange vari vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change yanga iri muusungwa vaGodfrey Stole vanove mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nedare raMagistrate neZuro Masikati mushure mekunge vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu. VaStole vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 Zimbabwean dollars pamusoro pekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo, vasakanganise vafakazi uye vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa. VaStole avo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirishonga vanotarisirwa kudzoka zvakare kudare nechipiri chinouya. Vakuru vanoona nezvesarudzo mumatunhu akasiyana-siyana vanoti zvimwe zvakabuda musarudzo zvakaitwa muAmerica nemusi wechipiri zvichatora mazuva kana kuti masvondo akawanda kuti zvizikanwe. Pari zvino matunhu asati apedza kuverenga mavhoti ekukwikwidzwa akaitwa masenate anoti Georgia, Arizona neNevada, zvichinzi sarudzo dzemudunhu reGeorgia dzichadzokererwa zvakanaka mwedzi unouya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reOhio
vazvidzairo zvidzo vanoti pane zvizhinji zvokudzidza kubva mukufambisiro anoitwa neamerica sarudzo dzayo. Varizvidzo vanoti kusununguka kwevanhu uye kukwanisa kwevanoda kuvhoterwa kutaura nevanhu pamaredhiyo nemumapepanhau nedzimwewo nzira dzakasiyana-siyana chinhu chinokosha zvikuru uye chinoita kuti munhu avhotere waanoda achinyatsonzwisisa kuti munhu uyu anomuvhotera nemhaka yei.
Sarudzo dzemuamerica zvizhinji zvatiri kudzidza tichiona kuti vanozvifambisa sei pamaelections emunoko kubvira kutanga kwavo mazuva emakampeini kana kusarudza macandidate kuti whether you are a republican kana kuti uri mudemocrat makambeni ravanenge vachiita takaona kuti vanhu vanoenda muvanhu vachinotsvaga sapoti yavanenge vachitaurira vanhu kuti sapoti ende kuitirai zvakati. Izvi chidzidzo chandakaona kuti dai kuri kunzi ndizvo zvinoitika kumusha kwedu kuti vanhu vari kuda kukwidza zvenzvimbo vanoya muvanhu vachivataurira kuti tisarudze tigokuitirai zvakati zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.
Saka muri kuona sarudzo idzi sechidzidzo chikuru kune dzimwe nyika?
Hachidzidzo chikuru kune dzimwe nyika speciali takatarisa nenyaya yedhemokirasi nekuve zvinhu zviri pajekerere munomo havana masikireti yekuti unganzi vanhu vambunyukidzwa kuti vaite sarudzo dzavo kana kuti vasarudze munhu vanozviita pajekerere munhu anoenda kunovhotera munhu waanoda.
Ko igo ruzhinji rwevagari makaona vachifarira nyaya yekuenda kunovhota here? Pane zvavakanga vachitya here? Pane zvavanga vachifarira here? Chii chamakaona muvanhu vaifanira kuenda kunovhota kana kuti vakaenda kunovhota?
Chandakaona ndechekuti ndataura paye kuti vanhu vanotaurira vanhu zvavaroda kuzovaitira kana vachinge vataura zvavanoda kuvaitira vanhu vanenge vakufarira kunovhota vachiziva kuti munhu uyu ndakamuvhotera anozviitira chakati kana kuti anozviitira chakati munharaunda yedu. Saka izvozvo zvinopa munhu manyemwe chido chekuenda kunovhota achiziva kuti munhu wandiri kunovhotera achandiitira zvakati.
Ko zvakabuda musarudzo izvi somugari wemuno muamerica makazviona sei?
Ya zvakabuda musarudzo semugari wemuno muamerica ari kuona zvinhu zvichiitika zvakandiratidza kuti hakuna munhu anoti kana ari pachigaro anongotaura kuti inini handisi kuzobva pachigaro changu ndicharamba ndiripo. Vanhu ndivo vanoti kugadza vanokupisa position yauchi yauri iyoyo kana kuti vanoda kuti tinoda kutungamirirwa naningi. Kana uri mutungamiriri haungobva wati its automatic ndichatungamirira kusvika narini, asi vanhu ndo vanokutaura kuti tichada kuti ututungamirire kana kuti kwete.
Pane chamunoshora here kana kuti pane chimwe chamunorumbidza here? Maonero enyu akamira sei panyaya iyi?
Chandinoona inini maadvantages akawanda kukunda madisadvantages.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu reamerica reohio vazvidzairo zvidzo vari parunhare kuohio nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi zvenyu muri yezimbabwe. Vatapwe nawo vari kusarira kumashure, vatapwe nawo nyatsai kuita basa renyu, vatapwe nawo muchengetedze vanhu, vatapwe nawo mufanira kuchengetedza vanhu pane zvese, mufanira kuchengetedza vanhu pamapurisa, mufanira kuchengetedza vanhu mapurisa haafaniri kuti arase vanhu muripo, vatapwe nawo hazvitenderwi, vatapwe nawo vanhu vanoita zvevhaiorenzi, vatapwe nawo mufanira kutonge muripo zvinhu zvazvifanira kutoitika zvinhu izvozvo. Vatapwe nawo itai basa renyu. Patichaenda pamavhotsi apa, vatapwe nawo munofanira kurara ipapo makachengetedza vhoti. Vatapwe nawo hakuna mutapwe nawo anorara musi wemavhoti.
Makadiko shamararo yestudio 7 kusanganisira vateereri. Dambopindurawo murume anga achiti anzwira kuvachamisa rostripu triple c vasunge vanhu vakanga vachikonzeresa noizi here. vaizvikwanisa kuvasunga sei. Iwo mapurisa acho aripo achizvionawo nemadziso. Vaiasunga chirudzi. Mapurisa ndiro basa ravo rofanira kusunga vanhu vavo. Vanhu ukaona mapurisa asingasunge vachitarisa zvinenge zvichiitwa nevakomana vanoiti yezano, ripachena kuti vari kudivi rezano. Saka ii Zimbabwe zvinhu zvakatooma iwe. Toshaya kudai Mwari, toshaya kutoita sei. Dai Mwari apindira Zimbabwe iite zvakanaka iyi. Nokuti nyange pane zvimwe mhosva inenge yaitika, ukamhangara mapurisa hapana chinoitika. Masoja anenge ari kwavo wega, vasiyaiwo kwavo wega. Saka ii pakatooma mwana wamai. Vataura hongu asi hazviitike.
Mafira sei mese vateereri veStudio 7. Ndiri kuburitsa mashoko ndiri kuno kuDurban. Ndakachida hangu kungopawo mazano kuhama dzangu vari muno muSouth Africa nevamwe vese vakabuda muZimbabwe vakatizawo nhapwa huZimbabwe. Kunyanya vari muno muSouth Africa, shoko randinaro pamuri varume nderekuti varume tisanyengedzwa nechihwitsi nehurumende yemuno muSouth Africa kuti takakupai dzimwe 6 months. I6 months idzi ndinoona sekunge vari kungoda kungovhiringa. Vada kungotinyengedzera kuti tisaenda kumusha kunovhota, tirambe tiri pasi kweudzinyiriri. Kana zvangopera mavhoti angodarika, vachatangazve kutishungurudza muno muSouth Africa. Saka shoko rangu rinokosha, ndakachikumbira rangu kuti varume ngandei kumusha kwedu tinovhota, tigadzire nyika yedu. Tisanyengedzwa neutungamiri hwemuno muSouth Africa kunzi topiwa 6 months. 6 months idzodzidzi ndedzekutivhiringa kuti tisanovhota. Tinoti kangoreka kunovhota tichagara futi dzimwe 5 years tiri pasi kweudzvanyiriri. Saka handei tinovhota varume, tigadzirise nyika yedu.
Pastudio 7 apa makadi nehama dzangu. Ndira kutaura ngouyu Zana PF uyu akaenda kachinyankwakwa kundopa vanhu vachankwakwa mbeu kuti varime nemafertilizers. Unopa vanhu mbeu kachinyankwakwa zvavanoziva iwe kuti vakatora minda vakapa Bhili kuti arime. Vakachankwakwa havana land. Bhili wakatora mahectares ndofunga almost plus minus maybe ma 500,000 hectares dzaakatora Bhili dzaari kurima nzimbe. Vanokachankwakwa munozova pambe vanorema pari. Vanokachankwakwa mati kumubvunza iye nawe aiti unomupa mbeu kuti zvaunoti pambeu tinodzirima kuri kuti mondo wakatora. Vanhu vanga vati vamuke uri kusvinura vasapatiswa ngezano PF. Tarisai vanhu vakachiriga izvezvi vanhu vari kunaiwa ngemvura. Tarisai vanhu vakachilonga vasina pokugara vakatorerwa minda yavo. Tarisai vanhu vakamasekesa vari kutorerwa minda yavo vachipa Zano PF kuti irime irime. Imomo hamuzi vanhu, vanhu iZano PF. Saka vanoma vati vamuke nekuchenjera. Vakaona kuti Zano PF akaona kwairochisa. Zano PF vaparadzi vaurai.
Chirenzi rikuno kuli mpopo. Hama dzangu chatofanira kungoziva ndechekuti struggle for freedom inotoda kutsunga, zvinotoda kuruma muromo, zvinotoda kutokwinya, zvinotoda kutosunga tsinga, kutosunga mabhurugwa, noti zvedu zvokurembedza izvi. We are not yet independent. Munyika medu tichine kusungika. Zivai kuti kuwanikatiwane independent 1980 pakava nestruggle, pakateuka ropa, asi vanhu havana kumbodzokera shure. Hapanazve hurumende inotonga inobvumira opposition kuti ingopinda zviri nyore. Ende vanhu vavanenge vachishandisa vavo vanenge vachitsigira bato rinotonga ndo vanenge vachitonga kumapurisa. Mungozwa kuti nyika yedu kubva kumajaji kupi kupi vakabata kose. Asi chinoka chamajaji chinongo havana ungwadi, vanoti hazvisi kuitika, havasi vedu kana vasi venyu. Seiko vasingasungwi kumapurisa? Seiko muchingotarisa semapurisa asingasungwi? Anoziva kuti kana vangotosunga vanogona kutodzorekwa. Mapurisa iwo kutonzi mapurisa akarohwa nemahiti ezano. Mahiti ezano anenge atumwa nevakuru. Saka isu ngatingoziva kuti zvatiri kuda freedom yatiri kudai pano toda kutokwinya hama dzangu. Zvokuti tisunge munhu tibate tibizwa kana ngatitokanga mwanazvo, icho tofanira kungoziva ndechekuti tofanira kutokunya mabhurugwa, tonata kutomeka shuwa kuti zvigumwe kana zvine maronda kusvika pakundovhota chigumwe changu togona kuti ndibate ball point ndinatse kukasta vhoti yangu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Muna 2017, mashoko akabuda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzechinamato kana chitendero, masangano, kushamwaridzana uye nemashoko muChinjiang kuChina, semaonero esangano reUnited Nations. Mashoko aya akazotsinirwa nemamwe akawanda ane ruzivo nezviri kuitika, kusanganisira uchapupu kubva kune vakarwadziswa pamwe nemhuri dzavo. Office ye United Nations inoona nezvekodzero dzevanhu ye United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights yakaita utsvakurudzo yayo yakaburitsa gwaro iro rakapeta kuti danho rekusungwa zvisina tsarukano kune rusarura kwenhengo dzeUiga nemasangano ane nhengo dzechimaslimu dzakawanda kunogona kunzi mhosva dzepasi rose, zvikuru sei mhosva dzekushungurudza vanhu. Rakaratidza kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakadzama kwakaitwa muChinjiang kuburikidza nekushandiswa kwekumbunyikidza kwakadzama. Mamwe masangano ane nhengo dzechimaslimu dzakanyanya kuwanda anosanganisira Hui nemadzinza vevanhu veKazakh, Kyrgyz, Mongol neTajik. Musi wa26 Gumiguru, mumwe musangano weparutivi pemusangano weUnited Nations wakaziya mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu dzemapoka aya ari muChinjiang. Gwaro ranga rakamirirwa kwenguva ndefu reUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights riri pamusoro peChinjiang rakaratidza pachena kutyorwa kwekodzero dzevanhu nePeople's Republic of China kune udzamu hunotyisa. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield. Vakati kumanikidzwa, kureurura uye mitongo yakaomarara pamhosva dzisina umbowo, kuchengetedzwa majeri kune rusarura rwemarudzi, zvitendero, tsika nemashoko, utsinye nekushungurudzwa kunonyadzisa ndozviri kuitika. Izvi nezvimwe zvakawanikwa zvinosiya pasina kana mukana wekupokana, vakadaro ambassador Thomas Greenfield. Vakati zviito zvavo pasina mubvunzo imhosva dzekumbunyikidza vanhu. Vakati mubvunzo uri pamberi pedu ndevekuti topindura sei. Vakati America icharamba ichivheneka nemwenje pakupondwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa nePRC kune maUiga pamwe nedzimwe nhengo dzezvimwe zvitendero nemapoka everudzi rushoma muChinjiang. Vakati ticharamba tichimanikidza People's Republic of China kuti izadzise kurudziro dzaCommissioner weUnited Nations uye ticharamba tichimira neveUiga nenhengo dzemamwe marudzi madiki nezvitendero zvidiki, toona kuti vakapara mhosva vatongwa. Musi waGumiguru 31, nyika makumi mashanu kana kuti 50 dzakasaina pamwe chete chibvumirano kumusangano weUnited Nations General Assembly dzichiratidza kushushikana kukuru pamusoro pemamiriro ekutyorwa kwekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, zvikuru zviri kuitika zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu vechiUiga nemamwe marudzi madiki akawanda echimaslim ari muChinjiang, uye kukurudzira PRC kuti iburitse muusungwa vose vakasungwa zvisina tsarukano uye kujekesa nekuzivisa kune avo vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Vakati hakuna nyika isiri pasi pekutarisiswa nezvekumbunyikidza kwayo vanhu vayo. Ayo anga ari mashoko anoratidza famire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata chinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyika maererano nezvekodzero dzevanhu. Zimbabwe ndiyo yava sachigaro wesangano rinoona nezvamangoda reKimberley Process Certification Scheme. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.